Zvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika zvanga zviine tarisiro yekuvhota musarudzo dziri kuitwa gore rino zviri munyika dzazvigere zvakaoreswa mwoyo nemugovera apo gurukota rezvemari vaPatrick Chinamasa vakazivisa kuti izvi hazvisi kuzokwanisa kuitika gore rino sezvo hurumende isina zvikwanisiro. Vachitaura pamabiko ekupemberera makore makumi matatu nemasere nyika yaiwana kuzvitonga akaitwa muGaithersburg muMaryland muno muAmerica, vachinamasa vakati hurumende pamwe nemutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vari kuzviziva kuti vari kunze vari kuda kuzaisa kodzero dzavo dzekuvhota vari kwavari.
Ndinozviziva kuti imi panhuna penyu muri kuti hamunawo kodzero inopiwa muconstitution yekuti mundovhote kumusha kana kuvhota muri kuno. Nyaya iyoyo hurumende iri kuiziva, purezidendi anozviziva kuti zviri panhuna penyu, asi parwendo runo hazvigadziriki nekuti hatina mari dzose acho kuti kwete kune maZimbabwe tiite urongwa hwekuti warejeste wachidini wachizovhota musi unovhotwa newaro. Asi ndinodaira kuti apo tichaenda mberi inyaya yotinoona kuti tichagadzirisa.
Vachinamasa vakatorawo mukana wekuungana kwevana veZimbabwe uyu nekuvatenda nekucherechedza kwavanoita gore roga roga zuva rakawana nyika yavo kuzvitonga kuzere kubva kuBritain unove musi wa18 kubvumbi.
Ndinokutendai maZimbabwe emuAmerica ari muJustice kuti nguva nenguva pagore roga roga munorangarira zuva reindependence yeZimbabwe. Chinhu chakakosha ichocho nekuti chakaitika kamwe endi tinofanira kunge tichipembera tichikudza zuva iroro nekuti izuva inotaka sununguka.
Vachinamasa ava vanga vari muWashington DC kumisangano yeWorld Bank pamwe neIMF vaina gavhana weReserve Bank of Zimbabwe Dr John Mangudya vakatiwo nyika iri kukundikana kukwereta mari kuWorld Bank neIMF nekuda kwechikwerete chairi kutadza kubhadhara.
Kunyange zvazvo tiri shareholder hatiti kukwanisa kukwereta mari kubva kuWorld Bank nekuIMF pamusana pechikwereti icho tiri kutadza kubhadhara senyika. Kubvapo takapinda munyaya yehondo yeminda hatina kuzokwanisa kuti tibhadhare zvikwereti zvenyika.
Vachinamasa vakati panhaurirano dzose dzavari kuita neIMF, World Bank, America pamwe nedzimwe nyika dzekumawirira vari kukurudzira kuti zvirango zvavanoti zvakatemerwa nyika zvibviswe.
Iye zvino tiri pamasanction, so nhoroondo dzese idzo tiri kuita tichitaura neWorld Bank, tichitaura neIMF, tichitaura nemaamerican administration yaTrump, tichitaura nemabritish nemaeuropean tiri kuakumbira kuti wabvise masanctions kuitira kuti nyika yeZimbabwe ito zvakaita dzimwe nyika muAfrica yose nekuti tinokwanisa kunge tiine mukana wekundokwereta mari yekuti ibatsire mafektori yedu, timutsiridze mafektori, tipamise maindastri eutourism, timutse migodhi yedu, ndooshungu idzotiinazvo.
Gurukota rezveupfumi iri rakatorawo mukana uyu kutenda vana veZimbabwe vari kunze kwenyika nemari dzavanotumira kumusha vachiti mari idzi dziri kubatsira mukuendesa mberi nyika uyewo kurerutsa mutoro unofanirwa kunge uchitakurwa nehurumende.
Imimi muri kunze kwenyika muri mudhasiko tinokutendai nemari yomunotumidzira kusapota vana baba venyu nanamai nehama yekuti zvinoreva izvi kuti nyika muchivabetsera kudaro isu sehurumende tinoziva kutoti pabhajeti pedu taane mutoro uri nani unotakurika. So ndinokutendai nemari yomunotumira.
Vachinamasa vakati mari inotumirwa kubva kunze inobatsira zvikuru panenge pachidiwa foreign currency kana kuti mari yekunze, vachitiwo kuti pawanikwe mari yekunze panofanirwa kunge patotengeswa zvinhu zvakaita sezvirimwa, zvicherwa nezvimwe kunze kwenyika. Asi vachinamasa vakasekesa veruzhinji pavakati mari dziri kutumirwa kubva kunze dzinenge dzave kudzikira, vakakurudzira vanhu kuti vaedze kuwedzera mari dzavanotumira.
Iye zvine zvaunga kuita kunge mashoma hatizi kuti pamusana pei, asi oda kukurudzira kuti evo please kana mai kumira $100 dzam kumira ira 150.
Vakakurudzirawo zvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika zvine mari pamwe nehunyanzvi kuti zvidzoke kumusha.
Imi muri kunze kwenyika mune makiro amwe etisina kumusha, handizvo? And mune mari iyo tisina kumusha, vamwe venyu vane mari iyo tisina kumusha, vamwe venyu mune makonda evanhu vane mari vari kuda kuuya kuinvesta kumusha. So ini ndinokukumbirai, umwe neumwe wenyu ane mari yekuti angadzoke kumusha koinvesta, zvokai muinvesta. Ane makondakti anoziva vane mari vanoda kuuya kuinvesta, edzai kushandisa ruzivo rwenyu nekuzivana kwenyu kuti iwavo vauye.
Vachinamasa vakapeta mashoko avo vachitenda vana veZimbabwe vaive pamusangano uyu kuti vakanga varatidza kudada nenyika yavo, vachiti vanonzwa kuti zvave kudadisa kunzi uri chizvarwa cheZimbabwe. Vakatiwo vainzwa kuti munguva yapfuura vamwe vakangavo zviti ndeve kunyika dzakaita seNigeria neUganda.
Avo ndinotaura navo vari kuti zvakudadisa kuita muZimbabwe zvazviripo izvi kuti vamwe venyu mamakuronyepa mutoki munobva kuUganda, munobva kuNigeria. Zvaikunetsai kuti muti Nigeria accent yenyu inenge isiniamuro yekuNigeria, but iye zvino ndinonzwa kuti zvakudadisa kuti muri kumaZimbabwe. Ndinodaira inini kuti
misangano yeWorld Bank neIMF iyi yakapera nezuro muWashington DC uye yaipindwa nemagavhuna emabhanga, makurukota ezveupfumi, nhengo dzeparamende, vemasangano akazvimirira pamwe nemapoka akasiyana-siyana vanobva munyika dzakasiyana-siyana dzepasi rose.